This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 23, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitevera zvinezvi munhau dzedu dzanhasi.
Mapoka matatu ari munhaurirano dzetripartite negotiating forum anotadza kuwirirana pamusangano wanhasi.
Vanoita basa rekutenga nekutengesa zvinhu vanoshora danho rezimura panyaya yemitero.
Kunyange hazvo veruzhinji vasina ruzivo rwakadzama pachitendero chechiIslam, chitendero ichi chinonzi chiri kukura zvikuru muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvevashandi vaNicholas Goche vasangana nhasi nevamiriri vevashandi pamwe nevashandirwi pamusangano weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Musangano uyo unonzi waziya nzira dzekuti mitemo yemabasa ingavandudzwa sei kuti ifambirane nemitemo yepasi rose. Imwe nyaya huru inonzi yazeiwawo mumusangano uyu iri pamusoro pekuti nhaurirano dzemapoka matatu aya dzeTNF dzive mutemo kuitira kuti zvinenge zvasungwa mumisangano ichaitwa pasi peTNF zvisimbiswe. Asi zvinonzi mapoka matatu aya haana kuwirirana panyaya yekugumurwa kwevanhu iri pasi pemitemo yemabasa, izvo zvinonzi zvazoita kuti paumbwe komiti ine vanhu vatatu ichazeya zvatadza kuwiriranwa izvi zvisati zvasvitswa kuvakuru vemapoka matatu aya nemusi wemuvhuro. Zvinenge zvazosungwa nevakuru veTNF ava zvinonzi zvichazoendeswa kudare remakurukota iro rinotarisirwa kuzotarisa nyaya idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe mafambiro aita musangano.
Musangano wanhasi wangove musangano wokutarisa nyaya mbiri. Ruzhinji rinodziziva kuti tange tiri pagwara rekugadzira nyaya yeTNF kuti tingaita sei kuti TNF ive mutemo. Nyaya yechipiri yange iri nyaya yekuti mutemo inotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi ingaongororwa sei, ingaimprova setingati pachirungu ilabor law reform. Iprocesi yatanga kwemakore tichikurukura, saka hurukuro dzichiri kuendera pamberi nenyaya idzodzo. Pane patiri kuwirirana, pane kuri kusaririra tisati tapedza. Handingazvitaure zvanhasi kuti tawirirana chii, asi tiri kuona ezifi panyaya yekuti pakugumurana mavasa apa tingaita sei. Tiri kuona ezifi tiri kutaura zvakasiyana siyana.
Ko, panyayawo yekuti TNF iwe mutemo mawiriranawo here?
Iyoyo inyaya isina gakava. Nhasi komiti yekutanga yawirirana kuti musuwe Monday tiri kuiendesa kumaprinciples sezvairi. Hatina kupokana panyaya iyoyo kuti ingaita mutemo, yomira sei, TNF yoshanda sei. Hatina problem panyaya iyoyo.
Uko tanzwawo kuti panenge pane kusawirirana pamusoro penyaya dzekugumurwa kwevanhu kana kuti retrenchment, mungademawo kuti zvakamira sei?
Vatinokonana maningi panyaya iyoyo inyaya yekuti tiri kuona vamwe vedu vari kuti hapana hurukuro inofanira kupiwa, kunofanira kuva kuiswa mutemo kuti munhu ari kugumurwa ngaapiwe chakati. Isi tiri kuti kwete, kana vanhu vachiita kutosiyana ngavapiwe mukana yekuti vataurirane kuti patinosiyana tinobhadharana zvakaita sei. tirikukurudzira nyaya yedialogue.
Vanga vari munyore mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinomirira vemabhizimisi madiki pamwe chete nevanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association rashora zvikuru danho ratorwa neZimra rekuti vanhu ava vava kusungirwa kubhadhara mitero pamari dzavari kuwana. Zimra inonzi iri kuita misangano nevanotengesa mumigwagwa munyika ichivaudza kuti vanyorese kuitira kuti vazobhadhara mitero. Zimra iri kuita izvi nechinangwa chekutsvagira hurumende mari iyo iri kutadza kubhadhara vashandi vayo. Munyori weZimbabwe Chamber of Informal Economy Association Mbulawayo Muzvare Debra Mukasa vaudza ntungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vari kushora zvikuru danho reZimra iri.
Sangano tiri kutya hatibvumirana naizvozvo gavhumendi zvaida kuda kuti itekse mainformari. One, mainformari havana nzvimbo dzakanaka kutengesera. Zvechipiri, havana mari, ndingati mari inokodzera kuti wanga wodembasha wotekswa futi ipapo. Havana maloni. Chechitatu, tiri kuti havana nzvimbo dzakakodzera dzekushandira. Saka government ingavatekse papi vachigara kupi. Isisu sesangano tiri kuramba nazvo tiri kuti aiwa havangateksi. Uyezve vanoteksiwa nekutenga magroceries tine vhati yatinobhadhara semainformari. Saka tiri kuitarisira setaxi. Pamalicense havanoshandisira panzvimbo dzemalicense mabase avo vano chargewad laise inivirikini vati. Saka tukuti vere mainformari alukuto chargewad inivirikini mechekari.
Pane matano amucha tora herese sangano pa msoro penyai.
Matano tinao. Tine petition iluto tenderera kuvanhu. Kuti vanhu vanyore tuku ita petition. Yokuti tiendese kugovernment. One, iri kutaura nezvemabylaws emacity councils kuti izvo ari updated ngazvigadziriso nyaya izvozvo. Tozoita kuti petition yacho iri kutaura nemataxi aya kuti izvo hatisi kuda kubhadhara mataxi nokuti hatina nzvimbo dzekutengesera. Tozoita neimwe petition again inotaura nezve Zimra nematolgate. Saka ndizvozvo nokuti zvinoti affecta semainformari. Saka tine petition ichaenda yonoverengewa taipetishina magovernment. Then zvikakonewa negovernment kuti iete ipapo. Ndipo patichaona kuti maybe tingakumbire kuti tiendese kumutemo.
Muzvare Debra Mukasa ndivo munyori wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association Mbulawayo. Vanga vachitaura parunare Mbulawayo makare nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain nhasi radoma mumiriri waro mutsva kuZimbabwe. Vadomwa ndiamai Catherine Wendy Campbell Lang, avo vari kutsiva amai Deborah Bronett, avo vave kuenda kune imwe nyika isina kudomwa. Amai Lang vari kutanga basa muna Gunyana. Vakashanda munyika dzakaita seBotswana, Kenya, Sudan neSomalia uye inyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Vachitaura nezvekudomwa kwavo, amai Lang vati vari kutarisira kusimbisa ukama pakati peBritain neZimbabwe. Ukama uhu hauna kumira zvakanaka pari zvino, kunyange hazvo European Union yambobvisa zvirango zvakati wandei zvanga zvakatemerwa Zimbabwe. Zimbabwe inoti zvirango izvi zvakauya nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichigovera kuvatema. Asi Britain inoti zvirango zvakaiswa nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe uye kubiridzira sarudzo. Zimbabwe inoti Britain inofurira nyika dzemuEU kuti dzirambe dzakatemera zvirango izvi. Asi Britain inoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Mukuzaya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaClifford Mashiri avaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinofadza kunzwa kuti Britain yasarudza mumiriri mutsva Madam Catriona Lane kuti vandomirira kuZimbabwe, asi hakuna zvitsva zvatingatarisire pakubva pakusarudzwa kwaitwa mumiririri weBritain kuZimbabwe nekuti hukama hweZimbabwe neBritain kunyanya tichitarisa matauriro anoita vaMugabe hukama hwacho hauna kuita kusanduka kuita hwakanaka pamusana pekuti vaMugabe vanoponemera mhosva dzakawanda kuBritain dzinosanganisa zvirango zvakatemerwa kwavariwo vaMugabe zvekurambidzwa kufamba kunyika dzekumadokero kunyanya nyika yeBritain saka vanopomera mhosva idzi kuBritain nemhosva dzese dzavanoti dzei upfumi hweZimbabwe kuti huri kutadza kubudirira vanenge vachipomera zvese mhosva idzodzo kuBritain
tichitarisawo kuti iyo European Union ichange ichizeya zvakare nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa vaMugabe zvekufamba nemudzimai vavo nemamwe makambani mashoma emuZimbabwe umu zvinge zvichibviswa kana kuti zvirambe zviripo Zimbabwe inenge iri kuti Britain iri kupesvedzera dzimwe nyika dzekumawirira kuti dzinge dzichitidzo zvirango ngazvirambe zviripo ichokwadi here ichi
hachisi chokwadi hurumende yavaMugabe inoda kuti iyo Britain ibude pachena ive ndiyo inovaitira basa rekuudza nyika dzekumadokero kunyanya dzeEuropean Union kuti chibvisai zvirango zvakaiswa pana vaMugabe nevamwe vanovateerera muZimbabwe mune dzimwe kampani hatisi chokwadi chekuti Britain ndiyo iri kuudza nyika idzi nekuti tiri kutoona dzimwe nyika dzasvika padyo chaizvo nekudyidzana nezanu PF kunyanya Belgium Greece Portugal I think pane Spain zvekare dzese nyika idzodzo dzaratidza kuti dzinoda kuwirirana nezanu PF kunyangwe zanu PF government isina kusandura zvinhu zvakawanda zvichiri kuda kuti zvigadziriswe munyika haisati yaita mareforms
nyanzvi munyanzvi zvekuchidzana nedzimwe nyika vaClifford Mashiri vari parunare kuBritain
nyanzvi dziri kuInternational AIDS Conference muMelbourne kuAustralia dzinoti zvakakosha kuti pawanikwe nzira dzekupedza chirwere cheshura matongo pasi rose kuitira kuti hurumende dzisaramba dzichitenga mishonga iyo inofanirwa kunwiwa nevanhu vane hutachiwana uhu kweupenyu hwose mutungamiri wesangano reSouthern Africa HIV AIDS and Information Dissemination Service kana kuti SAF AIDS amai Lois Chingandu avo vari kumusangano uyu vanoti musangano uyu uri kutarisirawo nzira dzingashandiswe mukuderedza nyaya dzekusemana Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe nezvemusangano uyu
nhaurwo dzekutaurwa dzacho dzinokwanisa kubatsirawo neZimbabwe because nyaya hombe yanga ichitariswa inyaya yekuti zvinoita here kuti kuwanikwe cure yeHIV masaindisti vari kushanda zvakasimbarara chaizvo kuti zvingaitwe sei kuti kungawanikwe cure here because nyange tikupa zvedu vanhu mapiritsi mapiritsi aya anodiwa kuti vanhu vamwe for life saka kuzoti nyika dzedu dzikwanise kuramba dzingotenga mapiritsi for life zvinogona kuzorema saka vanhu vaakutoshanda vakatarisana nenyaya yekuti dai kwanga kwawanikwa ecure
pari zvino tinonzwazve kuti pakange pane zvakazeyewa panyaya yekutapurirana utachiwana kubva kumadzimai kuenda kuvana uyezve Zimbabwe yakanzi iyo ine zvirongwa zviri kubudirira panyaya iyoyi pane zvamati manzwa here panyaya iyi
programu iyoyi yemother to child transmission inyaya huru-huru iri kuongororwa pamusangano unowu nekuti PMTCT kana kuti mother to child transmission ndiyo one area inofungidzirwa kuti nyika dzese kusanganisira neZimbabwe tingadai tikukwanisa kuachivha 100% isusu veZimbabwe tiri kuonekwa kuti tiri pamberi chaizvo kutokunda dzimwe nyika taapadhuze kusvika ku100% iyoyo asi hatisati tanyatsosvika tiri kuma98% ikoko kuti madzimai ese akazvitakura akwanise kuti awe anowana mishonga tatova pane iya iri kunzi option B plus zvichireva izvo kuti kana mai wawanikwa waine utachiona vanofanira kubva vaiswa pamushonga ipapo ipapo nemwana paanongozvarwa obva atestwawo oiswa pamushonga baba vachibva vaiswawo pamushonga ndosaka yaakunzi option B plus M ndiyo iri kunyanya kukurudzirwa iyoyo
Vanga vari mutungamiri wesangano resurf aids amai Lois Chingandu vari parunare ku Melbourne ku Australia na Marvelous Muhlanganya uye we Studio 7.
Akati erera ku Studio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutipata pa channel zim muchishandisa decoder re Wizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig tsvagai channel yakanzi CH zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kweka nguva moribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Muchikamu chedu chekupedzisira mukuongorora chitendero chechimoslem icho chine vatenderi vanodarika milioni imwe chete nemazana maviri ezviuru. Mutauro wedu nhau Thomas Chiripasi anotarisa kukura kuri kuita chitendero ichi munyika pamwe nezvachinoreva.
Chitendero chechimoslem chinonzi chiri kukura zvakakomba munyika kunyange pasina uwandu hwevanhu vari muchitendero ichi hwakati tsvikiti. Sachigaro Islamic Supreme Council of Zimbabwe vaIshmael Doa vanoti vanhu vave kupinda chechi yechimoslem vave kudarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri.
Nokuti kunamata hakusi kungoenda chete kuchechi wongoti 5 times ongoramba uri muchechi, kwete. Mwari akatiumba akati timunamate, but same time akatipa mabasa ekuita ekuti batsira nherera. That's the Quran. Araita alladhi yukathibu bidin fadhalika alladhi yadi oli yatim yadi oli yatim. Ndoza tarewa ziya uti most of the things zikuitwa mnana United Nations zikuitwa newamwe zakabwa mwe muchimoze mgozi mkurani zese zivipo.
Kunyange hazo chitendero ichi chaya wanzo zikangwa chiriche vanu vanova kunyika dzakaita seMalawi neZambia. Vaduwa vanu tiwopave neve marudza akawanda muZimbabwe ave kutenda muchitendero chechimoslem.
Wongu tinawe kunze tungoti kunge tinema about 18 Islamic embassies vese ma embassy yayo kwedu hakuna kuti uyu ndi embassy uyu ndiani because rufuruka uya haruna basa kuti uriani wongu varipo.
Vanotiwo pane vakuru vakuru muhurumende vanosanganisira makurukota ehurumende pamwe nevatongi vemudare repamusoro rehigh court vave kupinda chechi yechimoslem.
Wongu varipo ndo vakawanda vacho tiri vari mujustice system. Tiri wari ma ministries, tiri mwaka wanda wanda waripo. Although Isusu mamozile manja ati bumiro udisclose mazita, kungeti kukonora, kunonzi kukonorera. But otherwise it's between iwo na mwari wawo. Saka wongu waripo waka wanda.
Mutunga miru webandi korechechi ii Mumbare, Sheikh Yusuf bin Ali, vano tiveru jinji, vanga vasiru kunyatonzi guisanya chitendero chechimoslem, kubva pachakatanga kutevedzerwa muZimbabwe.
Shokwadi dambudziko ranga riripo ndiro rekuti vanhu vanga vachitaura zvakawanda pamusoro pechitendero cheIslam nekuti vanhu vakaita sei vanodya vanhu vanosvina mvura achibikisa sadaka mvura dzavagezesa mufi. Asi zvese izvi zvinhu zvaitaurwa ndofunga mukugarisana kwaiita vanhu vakanga varipo vakuru vedu pavakaine chitendero vanga vaine madzisawirawo. Waibva kumalako kwanana niwe kuZambia vane kakutuka nakao kwavaiita kehusawira. Saka vazhinji vamwe vaigona kuzvitorera kubva ipapo kuti ichokwadi pasina kuverenga kana kunzwisisa. Then kwozoitawo vamwe zvanga zviri zvekuda kuti maybe chitendero chacho chibva chashayiwa anowana kuchigamushira nokuti mese mune machoona chiri chakashata. Asi hazvisizvo nokuti tinotarisa kuti chitendero cheIslam chinokurudzira utsanana. Saka utsanana unobvira pakuti kana even mufi akafa anofanira kushambidzwa, unogezeswa mune zvakanaka, ofukidzwa nguo chena, onovigwa mune zvakanaka.
VaBinali vanoti chechi iyi yanga ichinyanyopindwa nevanhu vaigara mumadhorobha, mumapurazi pamwe nemunzvimbo dzine migodhi, asi kushandika kwakaita nyaya dzematongerwo enyika mumakore mashoma apfuura kwakaita kuti vanhu ava vapararire nenyika yose, zvakabatsirawo kuti chitendero ichi chizivikanwe mune dzimwe nzvimbo munyika.
Ichokwadi kuti nguva yareba mareserva manga musingawanikwe mamoslemu akati wandei nokuda kwekuti vazhinji vaiita zvechimoslemu ava vanga vari munzvimbo dzavaitsvaka kugara nekurarama mumabasa saka vaikwanisa kuwanikwa mumapurazi kana mumamaini vamwewo nemuno mumadhorobha kuitira kuti ndoo nzvimbo dzavainge vachiwana kurarama kwavo vachishanda
mumwe mutenderi weislam mugweru amai yasim milanzi vanoti vakazvarwa mumhuri yemakristu vakakura vachiteedzera zvechikristu asi vakazotendeuka kuve mumuslim mushure mekunge vakokwa kuchitendero ichi nehanzvadzi yamai vavo amai milanzi vanoti chitendero cheislam chakanakira kuti vatenderi vacho vanotenda kuti kuna mwari mumwe chete chete mumwe anopinda chechi iyi vaimam hafiz hassan vanoti chitendero chavo chinokurudzira runyararo munyika dzese pasi rose
chitendero cheislam ndicho chitendero chinokurudzira runyararo nokuti islam means peace anditika chitendero cheislam chitendero chinokurudzira runyararo uyezve chitendero cheislam hachidzvinyirire vakadzi chitendero cheislam vakadzi vatori free uyezve chitendero cheislam hachikurudziri zvehondo zvekuti vanhu vagare vachiita sei vachirwisana
mumwewo anotevedzera chitendero ichi vaibrahim khan vanoti pane zvimwe zvikoro zvisinganzwise tsika dzechiislam saka nokudaro vave kuendesa vana kuzvikoro zvinenge zvichinzwisisa chitendero ichi
semaislam semamoslems tinotanga tatopa chiri chikumbiro kuzvikoro kuti nini mwana wangu muislam haazokwanisi kuita chakati haakwanisi kuita chakati munokwanisa here kumutora panhamba vakati vanomutora zvinge zvatinge taita seal and agreement yekuti even kumasports haakwanisi kumumanikidzwa kuti pfeka short uyu wamutemo wechechi kuti hapana nhengo pane dzimwe nhengo dzisingafanira kuita sei kuburitswa paruzhinji
mudzidzisi wezvitendero zvakasiyana-siyana pauniversity of zimbabwe vaagnes chiwara vanoti kucherechedzwa kwave kuitwa zvitendero zvakasiyana-siyana nebumbiro idzva remitemo yenyika kwave kubatsirawo zvakare kuti veruzhinji vanzwisise chitendero chechiislam
constitution yedu iyi yakabatsira zvakanyanya mamuslims nenyaya yekuti vakambenge vari restricted earlier on even nyaya dzekuvhota chaizvo muka vamwe vangu vasingakwanisi kuvhota nekuti vai they were deemed as aliens
kunyange hazvo vari muchitendero chechimoslem vachiti chitendero chavo chave kufarirwa nevanhu vakawanda munyika tsvagiridzo yestudio 7 inoratidza kuti kune vanhu vakawanda munyika vasati vave kunyatsonzwisisa kuti chitendero ichi chakamirira chii asi zviri pachena kuti chitendero ichi chiri kukura munyika kunyange hazvo masangano enhau asinganyanyoudzi veruzhinji nezvinoitika muchitendero ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kukura kunonzi kuri kuita chitendero cheislam kana kuti muslim uye zvachinoreva muzimbabwe panguva iyo vechitendero ichi vari pazororo reramadan
titumirei matext messages panhamba dzinoti 12024650318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk
kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 12026172077 kuti mutaure palive talk shamwari dzevanhu vekupalestine muzimbabwe pasi pesangano refriends of palestine solidarity movement in zimbabwe dzapinda mumigwagwa nhasi dzichitsutsumwa nekupondwa kuri kuitwa zvizvarwa zvenyika iyi nemauto ekuisrael ivan chifera anotipa nyaya inotevera
sachigaro vesangano iri vataonda makore vati zimbabwe inofanira kushora zviri kuitwa neisrael kana kutotandanisa mumiriri weisrael muzimbabwe kana hondo iyi isina kumiswa
asking our parliament, we are asking our civil society, we are asking everyone concerned to sign our petition, which is demanding immediate and unconditional expulsion of the Israel ambassador here.
Paita kurwisana zvekare muguta reKhan Yunis muGaza, umo vanhu vanomwe vemuPalestine vaurayiwa. vakuru vezveutano vanoti vanhu vafa muGaza nhasi vanosvika 10 nevasere. Ukuwo mauto maviri emuIsrael akaurayiwa nezuro manheru muguta reKhan Yunis. Kufa kwevanhu uku kunoitikapo gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vapinda muIsrael. Vakeri vati vari kutungamira munaurirano dzekupedza kurwisana pakati peIsrael neHamas vafambisa nhaurirano idzi kuti pave nerunyararo. Vakeri vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu pamwe nemutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas. Vamakore vatiwo sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations rinofanirwa kupindura mhondo iyi nekuona kuti Israel yamira kuponda zvizvarwa zvePalestine. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vasangana nhasi nemutungamiri weIsrael vaShimon Peres vakati semunyori mukuru weUnited Nations havasi kuzonyarara zvinhu zvakadai zvichitora upenyu hwevanhu. Vatiwo vanochema kufa kwevanhu vasina mhosva muGaza. Vati mirizhonga iyi inofanirwa kupedzwa zvachose vanhu votaurirana. Vanhu vemuPalestine vanodarika 630 vafa muPalestine kubva pakatanga hondo iyi. Ukuwo mauto emuIsrael 20 pamwe nevanhuwo zvavo vaviri vafa mukurwisana uku kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Apo paine kuchema-chema munyika kuti hurumende iri kutora nguva kuumba hurumende dzematunhu sezvinodiwa nebumbiro idzva remitemo, gurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo nhasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvemadhorobha nekusimudzirwa kwematunhu kuti bazi ravo rakatopedza kunyora gwaro remutemo uchashandiswa pakuumba hurumende idzi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachombo vati changosara chete kuti gwaro iri rizewe nedare makurukota risati raunzwa kudare reparamende. Vachombo vati vari kuvandudzawo mutemo wemashandiro emakanzuro emadhorobha nemaruwa pamwe nemadzishe. Vati izvi zviri kuitwa nechinangwa chekuti mitemo yese iri pasi pebazi ravo ienderane nebumbiro idzva remitemo yenyika. Vachombo vaudzawo komiti kuti hurumende ichaenderera mberi nekuputsa dzimba dzese dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri kuchitungwiza nekumanyame. Vati izvi zvichaitwa zviri pamutemo sezvo hurumende yatove nemvumo yematare edzimhosva yekuputsa dzimba idzi. Imwe nhengo yekomiti vaJoseph Chinotimba veZANU-PF vati zviri kuitwa nehurumende nemakanzuro hazviratidzi hunhu. Vachinotimba vati vanhu vanofanira kurambidzwa kuvaka munzvimbo dzisingakodzeri pachinzvimbo chekuzovaputsira dzimba dzavo. Vachinotimba vativo vachombo nevamwe vavo vezvematongerwo enyika ndivo vanokurudzira vanhu kuvaka munzvimbo dzisingakodzeri vachida mavhoti pasarudzo, vakati katsika ikaka hakana kunaka sezvo kachikonzera kuti vanhu varasikirwe nemari pamwe nemidziyo yavo. Asi vachombo vati vanhu vanofanira kutevedza mitemo yekuvaka mumadhorobha nemaruwa vachiti vanhu havafaniri kutyora mutemo nekuti vaudzwa kana kupiwa pekuvakira pasingakodzeri nevezvematongerwo enyika. Pane dzimba dzinodarika zviuru 14 dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri dzakanzi dziputswe nehurumende uye varidzi vedzimba idzi vachapiwa dzimwe nzvimbo dzekuvakira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Shoko atichangotambira anoti mapurisa ashevedza gurukota rinoona nezvekuburiswa kwamashoko vaJonathan Moyo kuti vaende kukamba yemapurisa yepaHarare Central mangwana mangwanani kuti vazobvunzurudzwa nenyaya yababa waJukwa.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amunotitumira.
Andrew Kaseke ari kuPort Elizabeth kuSouth Africa anoti makadini zvenyu timu yese Studio 7 basa munogona, rambai makadaro, ndoda kungo moresa masupporters ese ekepe kepe ndofunga Caps United iyi.
Hongo, munofara here vakomana nehanzvadzi dzangu? Ini ndinosimba chose, ndinokutendai nebasa guru ramunotiitira. Rudo rwenyu kwatiri rwakadzama, rambai makadaro, Mwari vakuchengetei. Ndini Papa Jose, ndiri kwaRusape.
Aiwa, tinotenda kwamuri mose, manyora kuno kuStudio 7 netsamba dzenyu dzamanyora. Rambai muchitumira tsamba dzenyu kanyi kuno. Sezvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhaudza nhasi.
Mapoka matatu ari munhaurirano dzetripartite negotiating forum anotadza kuwirirana pamusangano wanhasi.
Vanoita basa rekutenga nekutengesa zvinhu vanoshora danho rezimura panyaya yemitero.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anoti murare zvakanaka, ndini wenyu Blessing Zulu.
Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muri mumaoko aChris Gande.